kutengera magifts ndichakublesa nemasflowers ndichakupfekedza ring cause my streets mzere makawat imunhu wangu paden ndiri kuchurch kana kubhawa mira nini ndine dola muumwe mira nini ndine waya cause body was in ndiwe 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 vakaita ndibelieve mazviri body was in ndiwe 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 vazoita nditsekise manzi murudo ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai Vava vakupa zvese zvandinoda. Ya, body mboma, face mboma ndichabona. Zvika paduze nduze zvese zvaunoda. Ya, ndisimene ndichazamaone pandinogona. Kuti ufare, kuti usmile, kuti vabaiwe, kuti uganze, kuti uvaire, shiri dzinaiwe. I hope hauzochinje. Changoramba uri sealed, I hope hauzopindwe. Ya, hauzofinwe. Cause body was in ndiwe, ndiwe, ndiwe vakaita ndibelieve mazviri body was in ndiwe, ndiwe, ndiwe vazoita nditsekise manzi murudo ndapinda kai nemwiri wese, nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai nemwiri wese, nemwiri wese ndakuisa paDP kuti vakwire BP usaterere history unokwara neBP team refish fish nowanza skiski usaterere history unokwara neda ndiri redu kusanganiswa nehama dzako ndiri redu kubvisa mari yerusango paunochema ndini chapukuta misodzi yako pazvinorema ndini ndichasenga mitoro yako Cause body was in ndiwe, ndiwe, ndiwe vakaita ndibelieve mazviri body was in ndiwe, ndiwe, ndiwe vazoita nditsekise manzi murudo ndapinda kai nemwiri wese, nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai nemwiri wese, nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai